pane munhu wakange vataura naye kuti vaizouya kuzonditora usiku na 2 o'clock voita neni. Saka munhu uyu paakandizivisa izvozvo ndakabva ndatoudza vanhu vekumba kwangu vanga vatotori pedo kuti ine handicharari pano ndatomba ii ndikabva ndatoti ndatomba. Saka vazosvika na 1:30 a.m. pamba ipapapa vachirova madhoo vachidiwa tima CID vatopindira mai vangu vasina kupfeka mumba. Vakapinda mumba masisi vangu vasina kupfeka vakavaraunda apo vanhu vese vakavaunganidza panze vachivabvunza kuti ari kuti abvangurai amenyaya ake tisa kumubata vakati hatizivi. Vanhu ava vanga vari 4 asara ari mota driver anga akagara pasteering. Vamwe vatatu vanga vakabata fuchi mumwe wacho anga ari ne-AK-47. Saka vanetana vazovatakura vose about 6 members vepafamiri vakasiya zvivana chete zvidiki vakavaisa mumotikari yavo vakaenda navo vadraivha for about 2 kilometers here hamene zvazofamba sei kuti vazodzoka vakavasiya pamba. Saka ini ndakanga ndataurirwa kuti hava vanhu vada kunditakura kuti vanondiuraya usiku vanhu vasingazive ndosaka ndanga ndabva pamba.
Saka varatidza here magwaro ekuratidza kuti mapurisa kana kuti hapana chavaratidza vanhu?
Hapana chavaratidza vanhu vangoti isusu tiri CID Harare HQ ndozvaanzi ndozvavataura vati tiri CID Harare HQ hapana tsamba yavaratidza munhu. Vabvunzwa kuti orai kuto tikavaona tichida kuti vauye kuHarare kuHQ kwacho vanouya kuzoona ani? Vabva varamba kutaura vakati makangouya kuHQ ikoko vanobvunza tinovaona. Saka zvinoratidza kuti chikoronyera chekuda kuuraya vanhu nekuti independent candidate.
Saka pari zvino muri kupi?
Handingataure hangu pandiri nokuti handizi kuziva urongwa hwavo kuti huri papi. Kuti munhu atovanda tichiri pagraund ndifambe zvakanaka nokuti handizi kuziva. Ukaona varume vadavo vakadaro vana vachitsvaka nevaekeiforpezeni tikakunge ndiri medhara kana kuti andirovha zvinhu zvakaoma.